Vachitaura pamusangano waitwa paGwinyingi Secondary School nhasi kuBikita, vaSevius Kasukwere avo vanoona nezvekufambisa kwebasa muZANU-PF vati vanotenda kuti ZANU-PF yakapinza mbeu nechikafu muBikita, izvo zvichaita kuti ikunde mamwe mapato musarudzo. Vakasukwere vati chikafu nembeu zvakabetsera bato ravo kuti rikweze rutsigiro kuvanhu vanosvika zviuru gumi nezviviri, uye vanovimba kuti ZANU-PF yatotora nzvimbo yeBikita West muparamende.
Madzimambo edu, masabhuku edu, utungamiri hwose vanotenda tsigiro yavapiwa naPresident vaMugabe. Presidential input scheme yapinda zvinodakidza chose. Mbeu yekudyara yapinda, fertilizer yapinda. Vakwamuri aiwa, semaonero angu, we can certify Bikita done deal. Chauya chinhu chedu ichi, chagara chiri chedu ichi. Vari kuno tinovatenda vana arugeje mavillage elders. Vari kuita basa. Madzimambo ari kuita basa. Musangano wakasimba. Ava vepeople fired down. Kutenderera mweya yakarasika kana mubhaibhiri irimo. Mweya iri kunogogodza iri panze. Ngaimbogara panze ipapo. Unhu hwavo ndohwanga hwakaipa. Ava kuda kutaura kuno makova nagopo handingaite. Hakuna political machinery yaunga dile nayo muZimbabwe inopfuura ZANU-PF. Hauhwine vadhara varipa.
Vakasukuwere vatenda basa rakaitwa nevatungamiri vemauto vaitungamirwa navameja general Engelbert Rugege, avo vaifamba vachitsvaga rubatsiro rwemusangano wavo. Vachitaura pamusangano uyu, sachigaro weZANU-PF Masvingo vaAmasa Nenjana vati vanovashoropodza kuti vari kushandisa chikafu vane godo rekuti havana mari, uye kana vane mari yavo ngavatengerewo vatsigiri vavo.
Panzi nevamwe vanogona kutaura hanzi ZANU-PF vari kutenga vanhu nembeu. Zvino ndaitaura pane imwe nzvimbo ndichiti takaita munyama wekuti nguva yekunaya kwemvura tabva taita by-election. Zvino mukuva wedu kashefu seZANU-PF wekupa vanhu mbeu, wekupa vanhu fertilizer. Zvino kana taakuvapa fertilizer nembeu kuchinaya, zvonzi muri kutenga mavhoti. Ndikati zvino kana tisina kupa vanhu mbeu, imi michiuyai kanayo mutengewo muvape vadyare vagorarama. Havana chavari kuuya nacho, asi vanoti isusu tichapa vanhu mbeu. Zvino vanhu venyu ava vari kufara chefu. Ndoda kukupromisa ichefu kuti 21 January Bikita West neMasvingo inenge ichitinhira tichivhota.
Mutungamiri wevechidiki muBikita anopinda chechi yemapostori vaJatiziki vatiwo ZANU-PF vasingaitsigiri vanotsakatika nekuti inouraya sezvo ine mapurisa nemasoja.
Saka ndiri kuti pakati pezvematongerwo enyika izvi pari kurwirwa ushe. Saka vanhu zvavakafara kuDavid akauraya Goriati. Saka tikuti isu pati yedu yeZANU-PF ndeye nemapurisa nefuti nemasoja, inouraya. Iwo kana zvimapati zvako zvisina kana futi chenjere kwamuri kuenda. Ereroya! Saka chakanaka chaka chenjere chine ropa mukati. Ereroya! Kana wapanduka zvaro kuti hauna kurwa hondo yakapera rumbako.
Vachitaura pamusangano uyu, mumwe wevatedzeri vemutungamiri wenyika vamupekezela mupoko avo vanga vari munyarikani pamusangano uyu. Vatiwo vanhu vanofanira kutsigira ZANU-PF kuti vape vaMugabe sechipo pabhavhadha ravo rekusvitsa makore makumi mapfumbamwe nematatu mwedzi unouya. Ndakamirira Studio 7 muBikita, ndini Gandri Maramba.